Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo Chivabvu 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hakuna pazvati zvatongwa kuchinjinozeda, hakuna vati atonga kufunga pomaindivision umuno chinjinozemaishi hapana koti yati atonga kuti zvaira zvakadai.
Hurumende yovimbisa kutanga chirongwa chekugadzirisa nyaya yegukura hundi muna chikunguru.
Moti munhu akakutadzira kana kuti akauya akakupazira imba yako kana kakuurayira mhuri yako, mangwana ndiye anouya kuti ndini ndakuchiyananisa kuti zvinhu zvigadzirike. Zvinoitika here izvozvo?
Asi vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya yegukura hundi inofanirwa kubatwa semhosva isingakwanise kugadziriswa nevanopomerwa kuipara. Bazi rinoona nezvekurima rosangana nevarimi vegorosi kuvakurudzira kurima pakuru kuitira nzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa kuti urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yekugadzirisa nyaya yegukura hundi huchatanga muna chikunguru. Vanhu vanosvika zviuru maviri vanonzi vanogona kunge vakapondwa zvikuru nemauto e5th Brigade mumatunhu anoti Midlands neMatabeleland kumakore ekuma1980. Vaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vakati iyi yaive nguva yekupenga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaive gurukota revasori munguva iyi vave nemakore vachivimbisa kugadzirisa vanga raramba kupora iri. Asi gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza vaudza bepanhau reSunday Mail kuti mari yekutanga kunzwa pfungwa dzevanhu pakugadzirisa dambudziko iri yavepo. Urongwa uhu huchatungamirwa nemadzishe uye vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti madzishe haangatungamiri kugadzirisa nyaya idzi sezvo vachiti pakaparwa mhosva dzehondo dzine chekuita nemarudzi kana kuti genocide. Nyaya dzekupondwa kwevanhu vakawanda verudzi rimwe chete kana kuti genocide dzinowanzotongwa nedare reInternational Criminal Court reUnited Nations. United Nations haina kuti zvakaitika izvi kupondwa kwerudzi, asi yakakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya iyi nekuti iri kukonzera kusawirirana kwakanyanya munyika. Muhurukuro neStudio 7 mutevedzeri wemutungamiri wedare remadzishe munyika Ishe Fortune Charumbira vanoramba kuti zvakaitika munguva yegukura hundi zvinganzi kuda kuparadzwa kwerumwe rudzi kana kuti genocide.
Hakuna pazvati zvatongwa kuti genocide, hakuna vati atonga kufunga pomaindivision umuno chinjinozemaishi just like yekugaza Israel iri kubhomba vanhu pakanzi genocide America yati no, haizi genocide. Handitika murungu nezviyo yake, hapana koti yati atonga kuti zvaira zvakati, hatina so far. Saka kutite dzakavaro kungoti uyu waitaurei zvakati, at this stage vanhu vanotaura maviews avo, vangarumbira vane rightwo kutaura zviyo yavo. Umwe noumwe une zviyo yake unotaurapo purosesi yese haisi kutonga zvinhu zvegenocide. Gukura hundi purosesi under the special task of chiefs is not hearing genocide cases but it is actually hearing cases of conflicts and the people and the victims of Mukura only between 81 and 86 years old. And the victims are being given an opportunity. That's the purpose of the exercise. It's not about genocide, it's about.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wedare remadzishe Ishe Fortune Charumbira vachitaura ne Studio 7. Tabatawo vanoongorora nezvekugara kwakanaka kwevanhu vari mukuru wekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Vaziminga panonetsa moti munhu akakutadzira kana kuti akauya akakupazira imba yako kana akakuurayira mhuri yako mangwana ndiye anouya kuti ndini ndakuchiyananisa kuti zvinhu zvigadzirike zvinoitika here izvozvo zvinobuda here izvozvo ndopanonetsa panyaya yekukura hundi
ndikubatei muromo vaambofana tisati taenda kure ipapo patsanangurei pajeke zvakanaka
zvakaoma kuti tione iyo hurumende yacho nevamwe vacho vanotodomewa mazita avo kuti uyu ndiye aive mukuru wemauto akazoenda kunoponda vanhu matebelerend uyu ndiye aive minista kana gurukuta rehurumende revasori saiva president Mnangagwa vachienga tinotozivawo kuti ndo vaive commanders kutaura kwazvinoita kuna nablawayo ikoko wemauto vonzi ndo vaakutungamira kuti vagadzirise nyaya yevanhu vakapondwa pasi pavo panonetsa
asi ka hurumende iri kuti iri kugadzirisa nyaya idzodzidzi munofunga kuti vanofanira kutigadzirisa sei imi
hurumende dai yanga iri chokwadi ichida kubuda pachena kunyatsogadzirisa muchokwadi zvakaitika panyaya yegukura hundi dai vakatoisa independent commission munoziva sezvakaitika paya pakapondwa vanhu muHarare pa1 August 2018 pakaitwa commission yaitungamirwa nevaKhalema Mohlanti vekuSouth Africa zvaitobonzwisisika kuti paitwe commission yakaita saiyo inototsvakwa umwe munhu anotozikanwa kuti haana divi raakarerekera anotoremekedzeka anobva kune imwe nyika asiri wemuno muZimbabwe oita commission yaanodoma iye vanhu vaanenge achizoshanda navo vanogona kutobvawo futi kune dzimwe nyika vasiri vemuno voita matare avo vachinyatsotaura vasingaudzwi nehurumende ndekuti hurumende iripo yezanup f ndo iri kutotungamirwa nevanhu vaitoponda vanhu kumatebelerend saka havasivo vangazonzi ndo vakuda kuyananisa kugadzirisa zvinhu
hurumende inoti yakaisa mari parutivi ikaunganidza nemakomiti ane madzishe kuti vafambire nyaya idzi vangadzitadza here kudzigadzirisa
kuti hazvibvi kune munhu akapara mhosva kuti ndiye anokuudzai kuti nyaya iyi takuigadzirisa zvakadai hazvii kusvora vanhu vakatadzirwa kune gukura hundi ngazvibve kune vanhu vakatadzirwa vacho voti ivo isusu kuti mweya yedu igadzikane kuti ronda rava namakore makumi mana risina kuri rionawo kuti richipora zvinhu zvichigadzirika tiitirei zvakati asi chinotanga ndeyekuti ngavapomukano yekunyatsotaura zviri pachena pasina ivo vakavatyisidzira vakavaurayava vakavatadzirava ngavasatombopinda munyaya imomo ivo vakatadzirwavo vochitaura kuti vada kuripwa here vada kugadzirisirwa nyaya dzavo zvakadai ende zvobva zvatoonekwa kuti izvozvo zviitwe otherwise kana pasina izvozvo kumwe kwese wekutambisa
vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vange vari parunare kuHarare. Bazi rinoona nezvekurima riri kusangana nevarimi vegorosi kuedza kuvakurudzira kuti varime ndima yakakura uye kunzwawo zvichemo zvavo sezvo nyika yakatarisana nenzara nekuda kwekushomeka kwechibage. Nzara iyi yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura kana kuti El Nino phenomenon. Vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vakatarisana nenzara munyika. Munyori mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Jiri vanoti gorosi remwaka uno nderekuti nyika ipunyuke kubva munzara.
Takachiona nemarimi vegorosi tichionesana kuti gorosi remwaka uno nderekuti nyika yedu ipukunyuke kubva munzara.
Asi vamwe varimi vanoti kunyange vachidavo kurima ndima yakakura izvi zvinonetsa nekuti dzimwe nguva magetsi anodzimwa-dzimwa zvinopawo kuti vatadze kana kudiridza gorosi ravo. Asi vaJiri vanoti vakanzwa chichemo chevarimi ichi.
Varimi vedu vanga vane zvinyuto maringe nemvura maringe nezesa asisi tatarisa tikaona kuti mvura iko yakakwana kunzvimbo dzese varimi vegorosi ngavarime mvura vanenge vasingabatirwiko zvino izvi vanozobatirwa mari yemvura pavanenge vakuzotengesa gorosi sekuwirirana kwazvakaitwa kuzinwa varimi vegorosi vanenge vachengetedzwa moto wavo unenge uri wakachengetedzwa zvekuti havafani kudzimirwa magetsi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi Jiti, vari kukurudzira varimi kuti vatore mikana yavari kupiwa nehurumende nemamwe makambani.
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti isu savarimi ngatitorei mukana uyu kuti tishande pamwe chete nehurumende kana namakambani anorimisa gorosi kuti tirime ndima dzakakura.
Sachigaro webazi rehurumende rinoona nezvekuvandudzwa kwematunhu nebudiriro reAgricultural and Rural Development Authority kana kuti ADA, Ivan Craig, vari kukurudzira varimi kurima gorosi chero pandima diki.
Gorosi rinogona kurimwa nemunhu ari wose zvake. Chindima chasarira mugarden unogonawo kuisa mbeu yako yegorosi yekuti unozowanawo bhagidhi kana mairi anozokubatsira pachikafu.
Chipanga mazano munyaya dzekurima muzvarehwa dzanai Manyore vanoti varimi vakatevedzera zvinodiwa vanowanawo goho rakanaka.
Varimi kuti vakwanise kubata matargets kana kuincreasa goho ravo kuti ringe rine tikure irikwirire panoda kushandiswa aya anonzi masupplementary fertilizers aya tinenge taisa mabasal dressing yedu taisa matop dressing yedu ndozvinozopa mutsauko pakati pevanowana 4 tons vamwe vachipinda kuma 7 tons.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza gungano reSADC kuti Zimbabwe yave kutungamidza gorosi mukupedza nzara gore rino. Asi kunyangwe gorosi rakakosha, imwe nyanzvi yezvechikafu nebudiriro, uye vaimbove mukuru wesangano rinobatsira nechikafu reCare International, Reverend Forbes Matonga, vanoti gorosi haringagoni kumira panzvimbo yesadza.
Gorosi rinokwanisa here kumira munzvimbo yesadza? Kuwanhu vatema hazvigoneke, takajaira sadza, asi tiri panzara. Tiri mugore renzara. Saka chose chekudya chinoita kuti upenyu hurarame hunge huripo chinoda kuti chikosheswe.
Hurumende iri kuda kuti parimwe mahekita zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000 hectares gore rino zvichienzaniswa negore rapera pakarimwa mahekita zviuru makumi mapfumamwe kana kuti 90,000 hectares. Varimi vari kuvimbiswa nehurumende mari inosvika mazana mana nemakumi mana kana kuti $440 per ton. Asi makore ese adarika hurumende yange ichitatarika kubhadhara varimi nenguva zvinova zviri kuodza mwoyo yevamwe vavo. Varimi vakakwanisa kurima ndima iri kukurudzirwa nehurumende, nyika inotarisirwa kukohwa matani zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nemana kana kuti 624,000 metric tons, iyo ichida zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 360,000 metric tons.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kushanduka kwemamiriro ekunze kunonzi kwakanganisa zvikuru mararamiro evanhu munyika dzemuAfrica. Izvi zviri kukonzerwa nemafashamu emvura, kusanaya zvakanaka kwemvura, zvopawo kuti vanhu vakawanda vatarisane nenzara uye zvirwere zvakaita sekolera. Munyika dziri kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica, vanhu zviuru zvitanhatu vafa nechirwere chekolera kubva zvachatanga kupararira muna 2021. Vafa vari muZambia, Malawi neZimbabwe kunyanya. Masangano anobatsira akaita seWorld Health Organization anoti kushaikwa kwenhomba yekolera kuri kupa kuti kupedza chirwere chinonzi ndechenyika dziri kubudirira ichi kunetse. Chikwata cheHamas chinonzi chakanda zvombo zvemuchadenga kuguta reTel Aviv muIsrael unova munongwedzo wekuti chichiri chakasimba kunyangwe Israel iri kuti yave pedyo nekuchiparadza. Israel inoti yakwanisa kudonedza zvimwe zvombo zvakandwa izvi. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Luke Mugobo avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki nevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ngatinzwei vachitsanangura.
Organization yedu ipo kuedza kuti vana navana shirikadzi nemayuti tivaitire zvinhu zvekuti vashandise maoko avo. Takaenda kuona kuti mayusi edu mazhinji vakuita maningi zvinhu zviya zviri ngatinge chirungwa donoshona itingati abstract, zvinhu zvekuita zvisina maningi maoko mukati. Saka takaenda kuona kuti tikavadzidzisa kuti zvakakosha kuti vashandise maoko avo.
Pane mabasa akaita sei amuri kuvadzidzisa?
Ngatitaure typical example yekwedu kwatiri betinoshanda tiri kuchipinge uko. Chipinge inzvimbo ine miti yakawanda, mawaitera, magum tree, zvekuti tinofunga kuti susuka vana vakomana ava nevasikana tinoda kuti vashandise maoko avo kuita zvekunasira fenicha vari vasikana nevakomana vachiita zvekusona izvi, kugadzira sipo, kugadzira kobura. Zvinhu zvakaita saizvozvo zvavanokwanisa kuita ndo zvatinenge tichivadzidzisa semuenzaniso.
Vana vabatsirika vawanda sei kana kuti vese vagona kubatsirika nesangano renyu vawanda sei, uyezve ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti munge muchiita munguva inotevera?
Pari zvinezvi nekuti organization yedu ichiri diki, tine vana 10 vari kuenda kuprimary vatiri kubhadharira maschool fees. Kuvakomana tine almost 20 vatiri kushanda navo, vana mai tiri kushanda navo vanosvika 20. Saka kune vakomana nevasikana vatinoti mavulnerable youth ava nevamawidrow achiri able, tiri kushanda maningi navo tichipa inozi psychosocial support. Zviya zvekutoonana navo, totaura navo, teinzwa zvavanofunga vari vakomana nevasikana, teidhiskasa navo matopical issues, teitaura navo, teivapa guidance and counseling. Ndo kwatakanyakurerekera ikoko. Asi nekuenda kwenguva, definitely tinoda kufunga maningi ngebig program yatinofunga ndiyo inozi YEP, Youth Education Pack.
Zvichida pane vamwe vakaterera vangadawo kuti vabatira nepamwe chete nemi, vanogona kukubata ise?
Vakasununguka chaizvo chaizvo kutibata, noti nesali ngemari asi ngemaidea chaiwo chaiwo. Nekuti zvekubatsira izvizvi hationi zviri zvinhu zvekuti ungati ndoda kuzviita ndiri ndega. Saka tingavada tiri kuti vatibate. Vanotibata veishandisa foni inoti +26378563642 kana kuti +26378756524.
Nde api mamwe mashoko amungada kusira vatereri tichitarisa basa ramuri kuita iri, uyezve kurudziro yamungapawo kuvamwe?
Ndikada kupedzisira nemashoko anotika muupenyu zvakanaka kuti zvidiki zvatinazvo izvozvo togovanawo nevamwe. Ngechirungu ndingangoti need to be very unfortunate kuti munhu wodya sadza uri wega vamwe vachishupika kana kuti vasina zvavanoita. Saka ndaida kupesa nechitika vemawidows edu, shirikadzi dzedu idzi nemayouth edu atiri kuona nhasi unoyo, tikavatsvakira zvekuita, belief yedu ndeyekuti definitely vanokwanisa kushandisa maoko avo. Then mitoriro, kurovana nezvatinoona zvese zvekuita musikanzwa zvinopera nekuita zvishoma, because tinenge tadzidzisa a culture, a hard work, hard work ndiyo kazi ya tenu kuti daima yuke idu wangaramba baka iba kilila kutinyika edu mbudirinji
kwa nasi toku mirapano manzo urukuro ya taita na va Luke Mukobo avo vakatanga sangano runomba sirave kidiki reneva mweri nonzi chipinge vulnerable children intervention program zinokutenda ivateri kunge mange muine sumu chirongwa chedu cha nasi chinokutai zvekare chimwe chirongwa cheve kidiki sondo rinouya ini ini chavatanure ndiri muwashington dc
tinotenda kuna Taboka iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba.
Yesu simba rangu
ndini Tanonoka Wande ichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngati nzwei mubvunzo watagamuchira
makadini makadini pa studio 7 ene ndoitwavo vamutekwatekwa. Inini mubvunzo wangu wandinawo ndewekuti tikaverenga Bhaibheri nyaya iya yakataugwa naJesu yekuti musava neshuviro neupfumi hwepano pasi muchafuma kudenga. Kufuma kudenga kwacho papaya inenge ichida kuzama kutsanangura kudini paya, because tikazoverengwa imwe chapter futi tinowa ichitaura nenyaya yekuti ukafa hakusina zviya zvekuti pamwe toti une vana kana kuti mukadzi kana kuti baba kana kuti ani muchararama sevatumwa, uchimidzi kureva kuti vana ndinenge ndisisina kana ndafu, mukadzi ndinenge ndisisina kana ndafu. Saka kana Bhaibheri richitaura kuti munhu usashuvira upfumi hwepano pasi, upfumi hwako uchahuwana kudenga, kuzvinanza ndazvikuisa kuti kana Bhaibheri richiti munhu achafuma kana afa, mafumiro acho ndeapi?
Nhasi zvakare tina mufundisi Forbes Matonga. Makadini mufundisi, woyoka mubvunzo wakanangana nemwi zuva ranhasi.
Makadi vawande pamwe chete nevateereri vestudio 7 mavhesi andafunga kuti ndiwo ari kurifeiwa nemubvunzi kwaari yekutanga ndi Matthew chapter 6 verse 19 zvichienda inoti, imi musazviunganidzire pfuma pasi pano pane mbavha nezvipfumo, asi zviunganidzirei pfuma kwaisingaori kudenga kwaisingazobiwa nembavha. Ndaita paraphrase vhesi iroro ra Matthew chapter 6 verse 19. Zvekare ari kunoibatanidza nenyaya inowanika pana Luke chapter 20 kubva paverse 27 tichienda pa28. Ipapo Jesu ari kupindura vanhu ari kubvunza pamusoro pekuroorana, vachibvunza nyaya yekuti kune kudenga kune zenge kuine wanano here. Akanganisa zviro zvatinoti material things zvepasi pano nezvinhu zvatingati zvemweya, spiritual things.
Mufundisi Matonga, ndepapi pamunoona sekuti mutereri haana kunyatsonzwisisa?
Chekutanga ndechekuti ichokwadi kuti mumaonero amwari ekusika peposi huru yewanano, dzimwe dzese dzingazoteera. Peposi huru yewanano ndeyekuti vanhu vaberekane vachiwanda. Saka kudenga hakuna vanhu vanozonozvarirwa koba, vari pasi panapa vasikwa namwari pasi pano ndo variko kudenga. Saka main purpose yemarriage haisisikoba kudenga, haidiweba kudenga, nepamusana pekuti kudenga hatizvarane taikokoko. Saka ndinenge ndiine ukama nemhuri yangu uri padhuze dhuze, ndinenge ndiine ukama nemhuri yose yevadzikinurwa vamwari vanenge vaamudenga. Asi relationship yatanayo haisisiri yakafanana nemwe relationship yekuenda pabonde kana kuti yekutumwa mana kumagrosa kana kuti yekudaro, nekuti taamu modi ine relationship yakasiyana nerelationship yatiinayo pasi pano.
Nyaya yeupfumi yakamira seiko seri kweguva?
Zvimwe chetezvo, upfumi pasi pano tinohutsvaga kuti tigare zvakanaka. Zvino kudenga tinenge tatogara zvakanaka nechekare. Saka peposi yeupfumi yepasi panapa nepeposi yeupfumi yekudenga dzakatosiyana. pana pandikada gold ndinoda kuti gold ndizoritengesa ndigogona kutenga dzimba ndigozogona kutenga dzimota ndigogona kutenga zvakadaro ndo purpose yazvo asi kudenga manje izvozvo zviri already provided for hatidi dzimba dzekuwakatega hatidi mota dzekufamba nadzo hatidi zvekudya zvinenge zviri provided for saka upfumi huri pasi panapa hatihudi kudenga nekuti kune weko kare saka zviri kutonzi wamuri kuda kuti muite invest pahuri upfumi hunokugonesai kuti mupinde kudenga kunhu kwagara kune rufaro rweko rusingaunzwe nekuti une mari kana hauna asi runounzwa nekuti Kristu ari pakati pedu Mwari ari pakati pedu ndoo upfumi huri kunzi hunohavarirwa ihwohwo
tinotenda tsananguro yatapiwa namufundisi Forbes Matonga vateereri kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kutsananguravo tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti musare zvakanaka vateereri
tinotenda tanonoka wande uye tinoda kupawo kutenda kukuru kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munyaya dzemitambo. Regai titange nekutarisa mitambo yenhabvu yanga ichitambwa kuZimbabwe nasi yeCastle Premier Soccer League. Chikwata cheManica Diamonds charova Wange 1-0. Chikwata cheGreen Fuel nechikwata cheHighlanders zvaita mangange 1-1. Chikwata cheSimba Bora charova Caps United nezvibodzwa 2-1. Chikwata cheRNL Movers nechikwata cheBulawayo Chiefs zvaitawo mangange 0-0. Topedzira nechikwata cheFC Platinum icho charova chikwata cheDynamos 1-0. Touya kuno kuAmerica kune mitambo iri kutambwa yeLacrosse nenyika dzakasiyana siyana kuPhiladelphia. Zimbabwe nasi yapindawo mumitambo wema semifinals nechikwata chenyika yeLatvia mushure mekukunda Israel, Peru nePortugal kuti isvike pamitambo yanhasi. Zimbabwe yazokundwa nhasi nezvibodzwa 9-5. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chero hurumende ichiti kukura hundi haisi mhosva, inoti misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu nenyaya dzekugadzirisa mirishonga iyi iri kutanga muna Chikunguru. Asiwo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya yegukura hundi inofanira kubatwa semhosva, haingagadziriswi nevanopomerwa kuipara. Bazi rinoona nezvekurima riri kusangana nevarimi vegorosi munyika mukuedza kuvakurudzira kuti varime ndima dzakakura uye kunzwawo zvichemo zvavo sezvo nyika yakatarisana nenzara gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.